hongu tirikona tine nyaya yakasimba zvikuru yekuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Sarudzo dzakadidzirwa umbo watinawo ndokuti candidate yedu Wanelson Chamisa ndo wakahwina by-election apa. Saka hataimboendesa nyaya kumatare tisina shua yekuti zvatiri kutaura zvacho tine umbo nazvo here.
Honorable Chasi, touyawo kwamuri, muri kuonawo sei mapepa akaendeswa kumatarae neveMDC Alliance nezviri kutaurwawo nebato reZANUPF?
Mapepa takanyatsagarira pasi tikaongorora. Chekutanga takaona izvo kuti hapana kuchenjerwa mutemo weElectoral Act, unoti izvo anenge asina kugutsikana nemaresults anenge abuda anofanira kunge achitaura neZEC kuti iverenge zvakare tisati kwapfuura maawa anoita 48 hours. Saka taakungotarisa isusu tichiti nemaonero atiri kuita mapepa avo anongori akazadzwa zvinhu zvese zvese zvinenge zvangofunga kutaurwa zvepolitics zvaingoiswa imomo zvichiitira kuti zvizore bato redu nenyika yese zvayo Zimbabwe.
Vamonzora munoti kudi?
Unogona kuhwina election petition ukaratidza kuti zvakabuditswa neZEC zvayakabudisa musi wakati nezvayakazobudisa musi wakati zvakasiyana. So muenzaniso, pane nyaya yekuti ZEC yakataura iyo tsadzo dzichingopera kuti kwakavhota vanhu vakadai, ndokubva yasafiga yacho ye 4,320,000. Payakazoannounsa maresults ayo ZEC, tinoona kuti vanhu ivavo i 4,770,000. Saka zvinoreva kuti mafigures akapiwa neZEC pekutanga nezvakazobuda musarudzo zvazvakasiyana. Saka mavhoti iwayo 770,000 akaenda kupi? Ndo pane imwe nyaya ipapo. Saka zvinenge zvisinei nekuvhura mabox zviri kutaurwa navachasi zvikwete.
Vachasi, munoona sei pamafigures ari kutaurwa?
Tikada kupinda mumafigures nyaya yacho ndofunga kana vateereri vangatotadza kuzivisisa kuti kati ndingangoti ndikada kungokupai example imwe chete yekuti izvo vachamisa mumapepa avo vari kuti maelections akaitwa aya haana kuitwa zvinoenderana nemutemo, zvichireva izvo kuti kana maelections aaitwa asina kuitwa maererano neconstitution nemamwe nemimwe mitemedu yakaita seElectoral Act, zvinoreva kuti hapana election inenge yakaitwa. Chinoshamisa apa ndechekuti order yavari kuzoda kuti ibve kuconstitutional court yekuti ivo vadeclare kuti ndivo winning candidate, ivo vachiti election yacho yakaitwa haisi election nekuti haina kuitwa zvine kodzero zviri pamusoro peconstitution neElectoral Act. Saka tichiongorora nyaya yavo yese inyaya yekungoti izvo kada nyini ndisina kuhwina hapafani hunge pane munhu akahwina.
Vamunzora, hapana dambudziko here ipapa sezviri kutaurwa navachasi kuti vari kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo asi voti ndoda kunzi ndindahwina?
Chinoitika ndechokuti vachamisa havasi kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo chete, vari kuti vamunangagwa vakabiridzira. Saka kana munhu akabiridzira anofanira kubva aitwa disqualified, akanga aripo akaita number 2 acho kana kuti ane mavhoti ari next acho, arunzi ari next acho iwaya, obva apiwa kuti atungamire. Saka vari kuti ivo besides kuti sarudzo idzi dzanga dzine zvizhinji zvakashata zvakaita sokutengwa kwevanhu nechibage, kutyidzirwa kwevanhu, zvine munhu aizviita, zvine bato raizviita. Saka bato iroro harifaniri kubenefita. Tichienda pamutemo weconstitution, unobvumira iwo kuti kana munhu asina kugutsikana anoenda kumatare edzimhosva kuconstitutional court within 7 days. Ndo zvakaitika izvozvo. Kana constitutional court yatonga ine zvinhu zvainogona kutonga ichiita zvitatu. Chekutanga ndechekuti inogona kuti munhu achallenger iyeye ndiye ahwina, akahwina. Inogona kuti constitutional court iyoyo inogona kuti tiri kuona kuti kana tanzwa mafacts aya hazvina chokwadi kuti akahwina ndeupi. Koitwa inonzi election rerun kuti panotovhotwa pakare, kana kuti inopa order yainofunga kuti iri fair kana kuti iri just.
Vachasi, peta itinzwe pane mukana here wekuti pangaitwe kana dzimwe sarudzo?
Aiwa, dzimwe sarudzo hapana zvakadaro zvekuitika.